dzenyika dzose Botswana yakavharawo nyika muswato wekuvhumbi kwamazuva makumi maviri nemasere senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus mumashoko avakaparurira nyika nemuvhuro manheru mutungamiri wenyika vamukwetsi masisi vakati kuvharwa kwenyika kunotarisirwa kutanga kunyevenutswa kubva musi wa8 chiwabvu mushure mekuwedzera mamiriro aya nevhiki rimwe chete
The COVID-19 Presidential Task Force advised the national lockdown period as is being to be extended by 1 week, starting from the 1st May to the 7th of May 2020, and a further 2 weeks during which the lockdown would be sequentially eased. The extended national lockdown also involves an exit plan which is based on the success we anticipate.
Vamasisi vakatiwo kuvharwa kwenyika kwakawedzerwa nesvondo rimwe chete senzira yekuti nyika iyi igutsikane kuti yakwanisa kumisa kupararira kwecoronavirus. Chizvarwa cheZimbabwe vaBenjamin Chikomba ava vanoita zvekuvaka mudhorobha reFrancistown vanoti mashoko emutungamiri wenyika iyi anoratidza kuti Botswana yakazvipira kuvhura nyika yose.
Mashoko yaPresident ndinatura kuti anenge ari nani wakati izvizvi vachaiti vhotera after 1 week zviri nani tokwanisa kutsvaga zvimwe zvokuita vatipa time yekuti tishande kana tavangovatipawo nguva inini I think kusaidhi rangu zviri right ndingakwanisa kumhanya mhanya ndichiita sei ndichiraramisa mhuri yangu haisi problem.
Muzvale Motsini Nyakayembe vaudza Studio 7 kuti vakaramba vakamira semusambangwena apo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakasarudza kudzokera kumusha panguva yakaoma ino nekuti vaiona kuti zvinhu zvakarongeka muBotswana kudarika kumusha.
Inini zvinotondifadza nekuti kana vatovhura upenyu hwedu hwatovhurika mari tinenge takuiwana hatizotamburi zvatinenge tichiita ani mapanzisa saka vakatotivhurira ka vanenge vatotibatsira pakuti tisinge takuya vamiso vana mai vedu vatakasiya kumusha so vakarerutsa zvinhu vakazvivhura at least vanenge vatotikomborerawo nekuti haa kudzokera kumba chaiko aiyo.
Muzvina business ane chitoro chinotengeswa doro vaMatthew Moyo vanoti munguva yekuvharwa kwenyika vadzidza kuti insurance yakakoshera business.
Sezvisizvo entertainment industry alcohol I don't foresee us tichivhura in a week's time because we were the first ones vakatangisa kuvhariswa ne precaution ye COVID-19 saka the insurance kuti vauye ne telemedicine kuti vanotipa a cover against this because this is not going to control wa either ne vari mumasimba kana kuti zvomera ngatisese mabusinesses.
Nyanzvi munyadze mainsurance vaFrancis Ndudzo vari kukurudzira vose vane mabhizinesi kunyanya ava nemabhizinesi madiki kuti vaite mainsurance kuitira kuti vasavire mugomba renyati panguva yakaoma.
Vanogona kuvhura mapolisi einvestment vanenge vachiisa mari dzavo panguva dziya dzinenge dzakadi zvakanaka not as individuals as a company vanogona kuti kambani dzavo dzovhura mainvestment policies vochitanga kuinvesta muthat policy such that kana nguva yakaita seino yasvika vanenge vagona kutora chi mari dziya mumainvestment avanga vakaisa kudhara pasaidi vakutanga kurarama nadzo kana kudzishandisa zvinoita kuti varerukirwe panguva ino yakadai.
Chirwere cheCOVID-19 chabata vanhu makumi maviri nevatatu muBotswana nekuuraya munhu mumwe chete munyika iyi inogara zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Singirai Madondo.